Mazira atiri kuita ndekuti hurumende yedu yemuno yeAmerica vakashandisa madrones kwete rimwe chete asi akati one day kubomba nemabhomba anonzi maprecision bombs, zvombo zvehondo zvinonangisa panzvimbo imwe chete zvakanyanya kururama chaizvo kuuraya Brigadier General Qasim Soleimani vanga vari mukuru wemauto emuIran anonzi Quds Force kana kuti maspecial forces eRepublican Guard yemuIran. Izvi zvinhu zvanga zvisingatarisirwe kana nani zvake, nekuti munhu watanga tagara tichiziya kuti anofamba munyika idzi dzinana Siria naimo muIraq achibatsira vanhu verudzi rwechishia kurwisa matororo eICC neAl-Qaeda, uyewo kupesedzera chitendero chavo chechishiaiti vachinetsana nevamwe vavo vechisuni Muslim. Kuurayiwa kwaakaita kune mashoko akati wandei atingadi kuzotarisa kuti tione kuti chokwadi chaicho ndechipi uye kuti aurayirwei.
Iran iri kuti chii pari zvino?
Pari zvino Iran iyo iri kuti ichatsiva kuurayiwa kwakaitwa mukuru wavo uyu, nekuti uyu anga asiri mutororo, anga ari mukuru wechiuto chehurumende yeIran. Kutaura kuti kana tichitarisa mune zvehondo, America yakatodeclare hondo kuIran. Vanoona sekuti America yakadeclare hondo kuti takudenhai, saka Iran iri kutoti ichatsiva, asi ichatsiva munguva yainoda iyo, munguva yainenge yatara nenzira dzakasiyana-siyana. Asi nhasi chaiye yavimbisa kuti mukutsiva kwayo ichatagetawo kana kuti ichatarisawo zvinoita nezvechiuto kana zvinosapotwa nemauto eAmerica imo muregion yemumiddle east. Asi tinotarisira kuti Iran haizomirira ipapo, ichanangawo zvekare zvimwe zvinodiwa neAmerica kana kuti maamerican interest ari mumiddle east, anonzi pachirungu masoft targets, zviri easy kuhwisa.
Chatingatarisira munyaya iyi mumazuva mashomanene ari kutevera chii?
Hatifunge kuti Iran inoda hondo, direct hondo chaiyo neAmerica. Inoziva kuti vakaita conventional war ayo vavanorohwa. Saka takatarisira kuti Iran ichaita response kana kuti ichatsiva, ichakwishidza kuurayiwa kwakaitwa General Soleimani neyainonzi pachirungu asymmetric warfare. Kutara kuti inenge isiri conventional, vanenge vachiita zvinhu zvechigorira zvekuti vakabata apa vakabata apa, vada kudzvenya America kuti irwadziwewo. Chechipiri zvakare, nhasi chaiye Iran, hurumende yeIran yataura kuti chibvumirano changa chiripo chenyika dzepasi dzese dzakamirirwa nenyika shanu dzanga dzasara neUnited Nations kuti isagadzira magwenya anoshandiswa kuzogadzira zvombo zvenyuclear, yataura kuti yaakuzviregedza, haicharemekedze chibvumirano ichocho, nekuti America chekutanga yakabuda muchibvumirano ichocho zviri kunze kweinternational law. Uye yaona kuti Iran iri kuti hazvivabatsire kuramba vachitevedzera zveUnited Nations, ivo vachipindirwa neAmerica ichiita madira aJorjina kuuraya mauto eIran zviri kunze kwemutemo uya unonzi international law.